taona nyaya yaitika musi wa 11 October leadership nevamwe across the country vashandi vakarohwa vakasungwa nyaya dzavo dzichiri kumadare vachiexercisa kodzero ravo riri kuconvention 87 zvinofanira kutaurwa kuailo saka hazvisi zvinyuwani kana hurumende ichingochora kodzero remushandi iro riri maconventions iyo hurumende inenge yati inotedzera maconventions akaidayo tinotoripota kuailo saka we have already notified ailo kuti munomu tinogona kuvataka ratifya convention yakati sezimbabwe asi hatisi kuitedzera ndizvo izvi zvaitika musi wakati ichi chaitika ndizvo zvataita kukoratidza kuti hurumende haisi kutedzera maconvention inenge yakaratifaiwa yakaisa mutemo wenyika kuti vashandi vane kodzero rekudemonstrata vopetishina zvamuconstitution yezimbabwe izvozvo asi in practice hazviitike
saka tsamba iyi makaendesa rini kuilo
yaane mazuva matatu yaenda kuailo takatovapira nyaya yedu yezvakaitika musi wa 11 October
saka chii chamunotarisira kubva kuilo kana mavapira zvichemo zvenyu izvi
mamechanisms aya akaisirwa kuti nyika dzizive kuti vamwe vari kubata sei nyaya dzemutemo mutemo kauyu unenge wakazvipira wega uchiti ndichateedzera saka kuzivisa vamwe dzinotovatsira because pane dzimwe nyika dzinoti kana nyika yakadai ine rekodi yakadai panyaya dzekodzero dzevanhu munotogona kushaya ruvatsiro
tiri kunzwawo kuti mune urongwa hwekuendawo kumatare edzimhosva nenyaya idzodzi dzekodzero dzevashandi zvakamira sei
isusu tiri kufungidzira kuti mutemo unogona kuva uripo tinoda kuona kuti mainstitutions aripo aya anotedzera mutemo zvakaita sei saka zvatinoita isusu kutedzera zvinyorwa like kuti constitution inotibvumidza kuti tiite zvakati saka tinoenderera pamberi tichiexercisa kodzero yakadaro tinoda kuona chekutanga kuti mapurisa anotevedzera here constitution inotibvumidza izvozvo.